Zvaitika kubaba zvinotyisa zvinhu zvisakaonekwa munyika ino yeZimbabwe. Patapinda isu musangano uyu tanzi isusu each political party inofanira kupinda munhu umwe chete. Ndopatapinda zvedu ipapo taobeya to their dictatorship. Saka tapinda mukati muya muya taona mune mama political parties which has never existed. Can I tell you taona one political party inonzi OK Match. Tikaona imwe political party inonzi Vanhu. Tikaona imwe political party inonzi Zoko. We had a number of unknown political parties zvakadzirimo. Saka isusu zvatinetsa kuti zvatiri kuenda uku kunotaurirana nezeki. So, tiri kupiwa sei kumapolitical parties hatisati tamboona. Muno muZimbabwe hatisati tamboona, tatanga kuti muonawo nhasi kuzeki. Naizvozvo, zvanga zvakaitwa nekure kwekuti zeki yanga ichizira iyo kuti zvinhu zvese zvatichaita umu, tichaita nemutoo wekuvhota. Saka tese chatanga tichibvunza, toti kuwirirana kwacho, minduro yacho tovhota. Saka mukuvhota umu nekuda kwekuti zveki yanga iine vanhu vayo ivo vaya vemapatana vanhu anga achingovhota ari kudivi rezeki.
Saka mukupedzisira ndiani azokunda pakati pemapoka mawiri renyu nerezeki?
Isu senera tibvunoti takundwa nekuti zvatazoita mushure mekunge taona isusu kuti kwete zviri kuitwa nezeki handizvo tadaidzana venera kuti aiwa isu zvedurega itiende tozosangana muchikamu chinotera kana moda zvekutaura nesu nekuti vanga vati tiri kudaidza vose vane chokuita nemaelections eZimbabwe vauye titaurirane. Kana tati tiri kutaurirana tinofanira kubva pekutanga tichiwirirana.
Saka tingati musangano hauna kuzofamba kauyu?
Musangano hauna kufamba zvachese zvekuti izvo zvita tobva toita press conference tichizivisa nyika yeZimbabwe neruzhi nepasi rose kuti zeki yanga ichida kutibirira asi takasika taona chitsotsi chavo ndokubva tachiramba.